ndini Marvelous mshanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatu gumiguru 18-2017. Sangano re Zimbabwe Electoral Commission ropinda muvanhu kumashonaland west richiva kurudzira kuti vaende kunonyoresa kuvota. Mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakawanda kumaruwa vari kunyeperwa nevezvematongerwo enyika kuti michina yebiometric voter registration inoita kuti izive kuti munhu avhotera ani musarudzo dzegore rinouya. Anova manyepo nekuti michina iyi iri kunyoresa mazita chete uye pakuvhota inenge isisiri kushandiswa. Mamwe madzishe nemasabhuku ekumasvingo ochema-chema nekupindira kuri kuita vezvematongerwo enyika muchirongwa chekunyoresa kuvhota. Studio 7 inotaura nemurongi wemisangano weMDCT kuchitungwiza vaAmos Delma Kaliati avo vane mudzimai akakuvadzwa zvichitevera kuputika kwechombo chakakandwa pamba pavo kuchitungwiza kwakare. Vagari vekumangwe kumatebeleland south vanoita zvirongwa zvekuchengeta pamwe nekukweretesa mari senzira yekuzvisimudzira kusanganisirawo kusimudzirwa kwedunhu ravo. Muchirongwa chediaspora forum palivetalk na 8 PM tiri kutarisa chirongwa chekusouth africa chezimbabwe exemption permit icho chine chinangwa chekupa magwaro matsva kuzvizvarwa zvezimbabwe zvakanga zvambopiwa magwaro ekugara nekushanda musouth africa pasi pechirongwa ichi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 chandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page redu revoa shona.